Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera ndira 20/2018. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Taramba here kugara pasi tichitaurira nhasi. Hazvina kana musoro endi tinozviramba, hapana munhu anozviteerera kuti tingabva musi tichienda kupi. Vapedza here mamwe matanho ekuti vanhu vagare pasi vataurira nogadzira nyaya yacho.
Vamwe vanotengesa mumigwagwa vanoti havasi kuzovhunduka mashoko ehurumende ekuda kutumira mauto nemapurisa kuvabvisa mumigwagwa yavanotengesa nechisimba.
Mangwana tinenge tiri kuairport, paairport border apo ndopa taudzwa netimu dzedu dzana organizing neekuinformation kuti vanga vachiita chimbi chimbi nechirikiriki kugadzirisa kuti musangano unge uchiitwa, uye musangano wokuudza vanhu tiri kuenda kupi, tiri papi, uye tiri kubva kupi.
Bato rinopikisa reMDC Alliance roita musangano kuairport mangwana. Varimi vochema-chema nekusanaya zvakanaka kwemvura. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri werimwe sangano revanotengesa zvinhu mumigwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET, vaSamuel Wadzai Mangoma, vanoti havasi kuzovhunduka mashoko egurukota rezvematunhu vaJulai Moyo ekuti vakumbira mumwe mutedzeri wemutungamiri wenyika vari gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika, retired General Constantino Chiwenga, kuti mauto abatsirane nekanzuru nemapurisa kubvisa vanotengesa mumigwagwa nechisimba kana vakasatambira kurudziro yehurumende yekuti vabude mumigwagwa. VaMoyo vakapa vanotengesa mumigwagwa ava mazuva maviri ekuita izvi. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaWadzai Mangoma.
Hazvina musoro, hazvina kana maturo, hatizvitarisiri kubva kuhurumende inotinomirira zvido zvevanhu. Vanopa maultimatum kuti zvaita sei. Taramba here kugara pasi kuti titaurira nhasi. Hazvina kana musoro endi tinozviramba, hapana munhu anozviteerera kuti tingabva musi tichienda kupi. Vapedza here mamwe matanho ekuti vanhu vagare pasi vataurira nogadzira nyaya yacho. Hapana kana discussion yambotaitika tinobva tichienda kupi. We are not going to listen to that. Hatisi kuzozviteedzera.
Asika vari kuti vachadaidza mauto nekuti vanenge vasuma vachiwenga kuti vamwe vanodzirira nyika vauye kuzobatsirana nemapurisa ekanzuro kubvisa vanotengesa mumugwagwa.
Munhu ane nzara anokwanisa kuzviprotekta. Munhu ane nzara anenge akatogumbukawo. Vanogona kuuya zvavo, vanogona kutipedza tese vachitipfuura kana nepitidzo. Zvino tatiri kuita kutraya kuriritira mudzedu kuti dzirarame. Hatisi pavanhu vari kudzi vanoda kuita zvehondo nevanhu. Isusu tisaramba tiri masi toona kuti vanotipedza here tese nebudzi dzavo idzo.
Ko zvavari kuti kune dzimwe nzvimbo dzamunokwanisa kuti muende kunotengesa zvinhu?
Manyepo, manyepo chaiwo. Nzvimbo idzodzo kana mukatarisa last week iyo town clerk yaHarare vaitotaura vachiti tiri kuda kuvaka bus terminus new one iri nzira yatiti tikwanise kuita decongest. Vakati tiritasira kuti zvichatora not less than 4 months. Ivhiki yapfuura chete yavakazvitaura izvozvo. Saka tiri kushaya kuti zvinobvepi izvozvo zvavava kutaura izvozvi kuti vakuda kutobvisa vanhu pasina zambo icho.
Avo vanga vari mutungamiri werimwe sangano revanotengesa zvinhu mumugwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation vaSamuel Wadzai Mangoma vari parunare muHarare. Mubatanidzwa wemapato anopikisa weMDC Alliance uri kuita musangano kuEpworth mangwana kuedza kutsvaga rutsigiro musarudzo dzinonzi nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa dzinogona kuitwa mukati memwedzi mishanu. VaMorgan Tsvangirai ndivo vakasarudzwa kumirira mubatanidzwa uyu musarudzo. Asi pari zvino muMDCT mune kusawirirana sezvo vamwe vari kuramba kuti vabatane nemamwe mapato akaita sePDP neMDC inotungamirwa namuzvinafundo Welshman Ncube. Mukuzeya nyaya yemusangano wamangwana, tabata mumwe wevateedzeri wemutungamiri weMDC vaNelson Chamisa avo vati urongwa hwemangwana kutanga kuparura zvirongwa zvakadai kune mamwe matunhu vachitsvaga rutsigiro.
Tiri kutanga iyo weekend ino mangwana tinenge tiri kuAirport, paAirport border apo ndopataudzwa netimu dzedu dzana organizing nekuinformation kuti vanga vachiita chimbi chimbi nechirikiriki kugadzirisa kuti musangano unge uchiitwa, uye musangano wokuudza vanhu tiri kuenda kupi, tiri papi uye tiri kubva kupi. Izvi zvichienderana nenyaya yesarudzo dzakakosha dziriko muna 2018 uno, patiri kuti mwaka mwaka weshanduko, mwaka wekunatsurudza nyika yedu nokugadzirisa nyika, mwaka wokupedzerana mupaka nenhamo, mupaka nenzara, mupaka nekushayikwa kwemabasa, mupaka neurwere, mupaka nekuparara kwemigwagwa, kuparara kwezvikoro, kuoma kwekushaya mari muhomwe. Ndo nyaya yatoda kuti tipedzerane nayo gore rino. Saka ndo gungano rimwe remakungano achange achiitika kuparurwa kwaari kuita riri zviri richaramba richitenderera kunosvika tapinda muparuzvo dziri kuya muvaisite.
Ndevapi vatungamiri vamuri kutarisira pamusangano?
Takatarisira kuti panenge pane hutekwatekwa hunobva kumapato akasiyana-siyana, mapresident kana kuti maprincipal vanomirira mapato avo akasiyana-siyana, kubva kuZim People First vamutambara, kubva vaguchi kuti kuMCD ana vasakwinze kuzanindonga, totarisa Professor Wolf Nenyuwe kubva kuMDC, kutarisa vaditi kubva kuPDP, kutarisa President Tsvangirai tichinge takavamirira kana vakanga vasina kukwanisa kunge vachisvika. Asi kana varipo ndo vanenge varipo varivozve musachigaro kana kuti candidate era takatarisana naro pa-2018.
Iko zvino zvave nyore here kuti muite musangano, nekuti makore apera aya zvinenge zvazvinetsa paina vamugabe?
Hazvisi nyore nekuti tinotova nemashoko tatambira nhasi pandanga ndiri muofisi kuti kuGlenview kwatanga tichiona kunge tine musangano nhasi wazenge wakanzurwa nekuti mapurisa akatumidzira mashoko nezuro kuti hatigoni kuendera mberi nemusangano wedu. Pamene zvavanenge vachitya chatinoziva ndechekuti kuungana kwebandiko rinenge richiragidza kuti rine uchapupu hwekupedza nyota, kupedza nzara, kupedza dambudziko nekushupika nenhamo munyika vanovhundusa varipo vehurumende. Saka zvinhu zviri kuamba zvichipinesa, asi hatizobvumi kuti paitwe kukanganiswa kana kusvinyangwa semusuwa wesadza kuchaitwa kune isu vanomirira ruzhinji rwevanhu nemhomho yevanhu. Nokuchiedza hachigoni kukundwa nerima, mhindo haingaiti mutsindo kudarika masikati machena. Isiri masikati machena, mhindo ndo iyo yika isingadi chiedza.
Mumwe wevateedzeri wemutungamiri weMDCT vaNelson Chamisa vari parunare muHarare. Vanhu vatanhatu vafa nhasi munjodzi yaitika mumugwagwa wemvurwi Guruve mushure mekunge kombi yavange vakakwira yabuda mugwagwa ikarovera pamuti ndokutanga kubvira moto. Vaona zvichiitika nemapurisa vaudza Studio 7 kuti kombi iyi yanga yakatakurawo fotereza, izvo zvinogona kupa kuti moto uyu unyanye kubvira. Muchirongwa chedu chatinotarisa nezveupfumi, nhasi tiri kuita hurukuro nenyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Godfrey Kanyenze nezvemashoko ari kubva kubhanga reAfrican Development Bank, iro rinoti upfumi hweZimbabwe huchakwira nechikamu chimwe chete kubva muzana gore rino kana kuti 1%. Hurumende yembenge yati upfumi hunogona kukwira nezvikamu zvina nezviga zvishanu kubva muzana kana kuti 4.5%. Dr. Kanyenze vanoti kana iyo hurumende inenge yava kutendawo kuti upfumi haungakwire nezvikamu zvayange yakatarisira gore rino.
Takanzwa vachina masa nehurumende vachitaura kuti pane matambudziko akati kuti avanga vasina kunyatsotarisisa. Chokutanga chavakataura ndechokuti mwaka uno kurima hakuna kunyatsokusimuka zvakanaka nekuti kurwisana kwavanga vachiita kusvika kupera kwaNovember kwakaita kuti varegere kugadzirira. Vamunangagwa pachavo vakataura kuti panga paine vanhu veG40 vanga vasingadi chirongwa checommand agriculture chinove chavanga vachiti ndo chakabatsira mwaka wa2017 kuti kurima kupunduke zvakare kubatsire kuti upfumi hwenyika husumuke. Saka pane nyaya yokuti nyaya yokurima inove inobata chaizvo panopesira pave neupfumi hwenyika kumira zvakanaka kana mvura nemeteorological office muHarare vari kuti mvura iyi haisi kunyatsonaya zvakanaka uyezve haisi kunaya kwese kwese vachiratidza kuti zvingangobate kushanda kana kuti mafambiro achaita nyaya dzekurima dzinove dzinokosha nokuti kurima ndo kunosimudza upfumi hwenyika. Kurima kunobatana zvakare nemaindastri nekuti maindastri anotora zvinhu zvinobva mukurima zvavanogadzira kuti zvive maindustrial products. Saka naizvozvo chimwe chechinhu zvakare chavari kutaura kuti chingangodaro chakabata kusimuka kwenyika. Uyezve sekutaura kweAfrica Development Bank neWorld Bank vakataurawo zvakare nyaya yokuti mwaka uno wa2018 kune nyaya yemaelections pati kutoona kuti hurumende mari dzayo haina kumira zvakanaka kunyanya nenyaya yokuti nokuda kwekuti hurumende inoda kuti inge ichihwina maelections zvakasimba vasina mhirizhonga. Saka naizvozvo vanofanira kupa vanhu zvokubata. Saka tiri kuona sezvatakaona masvondo apfuura kuti vanga vachiti vachatengera madzimambo motokari. Saka chinhu chakavimbisa kuti tiri kutodzunza motokari nokukurumidza vanhu vavo vakatopuhwa motokari dzanga dziripo zvichireva izvo kuti kuita kuoku kunoratidza kuti homwe hurumende ichatoenda pakati homei nenyaya yokuti mari inoshandiswa nehurumende icharamba ichisumuka iyo mari inopinda muhurumende isin kusumuka maringe nekusumuka kukuita mari iri kushandiswa.
Asi nemamiriro akaita zvinhu iwaya semaonero enyu imiwo senyanzvi munyaya dzezveupfumi upfumi hwacho hungakwire nechikamu chakadii?
Maonero angu 0.9% yeWorld Bank kana kuti 1% yeAfrica Development Bank inenge yatitsongei zvakanyanya. Tikatarisa gore rapera takanzi tiri kukwira ne3.7%. Saka tikatarisa kuti gore rino kurima hakuchagoni kuita sezvakakaita gore rapera nokuda kwekuti hapana kukurumidza kurongwa chirongwa chacho checommand agriculture nemvura isi kunyatsonaya. Zvinoreva kuti tichange tichisumuka tiri pasi pe3%. Tikamaonero angu tikangotarisa kunana 2% uko kunenge kuri nani kunenge kunoita 1.52%. Saka tinenge takungoenda kunana World Bank ku1%. Asi handifungi kuti tingabate 4.5% maringe zvakare nenyaya dzemaelections maringe zvakare nenyaya dzakataura dzekusanaya kwemvura nekusagadzirira kwakaita hurumende maringe nekusimudza chirongwa checommand agriculture.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Godfrey Kanyenze vanotungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vari parunare muHarare. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika mumaruva nhasi taita hurukuro nemutungamiri wesangano reZimbabwe Commercial Farmers Union vaWanda Chabikwa nezvekusanaya zvakanaka kwemvura mune mamwe matunhu.
Minda muzvinhaga kumira zvakanaka. Mvura yehongu yakanonoka kuti kutanga kunaya. Yanaya haina kunaya zvakakwanirana nyika yese. Mbeu ndokubva dzamera kwedzimwe nzvimbo dzanga dzakafanodyarwa dzedzie. Bati pari zvino nguva yari kutaura inei zvinhu zvaakutsva muminda umu. Mvura yataitarisira kuti ichawanika second half of the season haina kuzowanika mvura iyi. Saka pari zvinozvi nzvimbo zhinji dzakawanda munyika mbeu dzakashata, mbeu dziri kusvava, dzimwe mbeu hadzirazikwanisa kana kutombomerera. Saka mamiriro ezvinhu nhasi akashata.
Ndedzipi nzvimbo dzakanyanyobatwa nedambudziko iri?
Dzakanyanyisa ndo dzedze nzvimbo dzagara dzisinganayo dzisinganyanyonaya mvura, dzedze ndodzanyanya kurohwa. Matebele North nesouth haukoko kutooma, Masvingo. Nzvimbo dzese dzakaderera dzekusouth kwemanikarend. Toenda kumashoreland east, nzvimbo dziri kumusoro kwana Mutoko, kwana Mudzuko kwakashata. Toenda Mashoreland central, nzvimbo dziri kwana kumusoro uko kwana Rusvinga, kwana Mandarweni, kwana Muzarabani uko kwakaipa. Toenda Mashoreland west kungobvira Muchegutu zvichidzika Kadoma kwakashata zvokuti dhu. Mumidlands nzvimbo dzanazvishavane, Mberengwa kwakashata chaizvo iko zvakanyanyisa.
Saka gore rino muri kutarisira kuti gohwo rinenge rakati dererei tichienzanisa negore rapera?
Gore rino zvikasanduka pari zvino izvozvo chanhasi so kuti chinambe zvikasanduka ikanaya zvakanaka kusvika muna Machi tinokohwa zviri nani, asi gore redu pane regore rakapera harichakwanisa kupasvika ipapo.
Avo vanga vari mutungamiri wesangano reZimbabwe Commercial Farmers Union vaWanda Chabikwa vari parunare muHarare.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na6am kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na7pm mazuva ose. Munotibata pa909am uye pa4930-1386-0, 15460-15580 ne6080 shortwave. Musakanganwe Live Talk na8pm. Muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza5:15 kusvika na6pm uye nemusi wechishanu kubva na5:45 kusvika na6:15pm. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vamwe vashandi vehurumende yeAmerica vachamanikidzwa kumbomira basa sezvo dare reSenate rakatadza kuwirirana panyaya yebudget yenyika. Chiri kunetsawo panyaya iyi ndechekuti poitwa sei nevamwe vapoteri vakauya muAmerica vari vana vadiki asi vabereki vavo vasina magwaro ekugara zviri pamutemo. Vebato rinopikisa remaDemocrats vanoti ngavapiwe magwaro ekugara zviri pamutemo, asi izvi zvichirambwa nebato remaRepublicans nemutungamiri wenyika vaDonald Trump. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump nhasi vasvika gore vari muhofisi, asi nyaya yekuti vakabatsirwa kukunda musarudzo neRussia yavari kupomerwa ndiyo yapa kuti paite mhute pautungamiri hwavo. Pari zvino vaTrump vari kuferefetwa nedare reCongress uye imwe komiti iri kutungamirwa navaRobert Mueller. Iko zvino tochienda kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa Women's Forum.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochikokerwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro nemumwe muzvina bhizimisi wechidzimai avo vachange vachitaura nesu nezvavakatarisira iro gore rino ra 2018 uyezve nezvipingaidzo zvavari kutarisana nazvo mubasa ravo ravanoita. Regai tiende kwavari tinzwe kuti vanonzani uyezve kuti vanoita nezvei.
Inini ndonzi kuda kwashe mhaka ndinoita zvekutenga ndichitengesa zvikuru sei hembe ndodza ndinokwanisa kutenga tichitengesa tichienda kuna naChina, kuna naTanzania nedzimwe nyika dzese dzakawanda. Zvatakatarisira muhurumende yamunangagwa iyi ndezvekuti tibatsirikane pakuwana mari. Tafara zvikuru sei nekuona Honorable Mukupe vachitiudzawo kuti iye zvinoizwa kwane open door policy yekuti togona kungopinda muofisi mavo tivaudzawo zvichemo zvedu vachikwanisa kutipindurawo. Kozotiwo kana paine zvimwe zvatinenge tichida zvinenge zvichitinetsa tivaudzawo vachitiwo pavachaita mapolisi zavo vanenge vachitiinkludhawo isusu semadzimai emuno muZimbabwe.
Zvii zvamungade kuona sevana muzvina bhizinisi vechidzimai zvichigadzirirwa?
Isusu mugore ra2018 Marvelous zvatiri kunyanyotarisira ndezvekuti tishande pamwe chete neZimra. Tichidawo kuti kana kuti uchiona madzimai akawanda tiri kushungurudzwa zvikuru neZimra, pamwe tinokwanisa kupinda kana paairport kana pama points of entry tozongonzwa kungonzi mari yachadywa yejuti mari yakati. Tichidawo kana kuti tizivewo kana kuti formula yekuti tikadai tikadai zvinhu zvatinenge tichitenga tichiri kunze ikoko ndotarisira kuti ndichachadywawo mari yakati. Ndozvatinenge tichida izvozvo kuti zvichinjwe mawa shandire da tichaita neZimra tisatye kana chinge chisvika paZimra. Izvowo futi zvinogadziridzawo futi kuti smuggling iite shoma, because panibamba acho pekuti nevanhu vakawanda vanenge vachiti Zimra iri kundishaja pakati wandei inini kumba ndichanowanei vanhu vosmuggla. Ichi hatiri kuda kushanda nehurumende yavamunangagwa iyi ndechekuti tipewo hurumende yedu mari yese yavanenge vachikwanisa kuiwana through majuti. Zvekuita zvekubirabira zvinoitwa nevanhu zvinenge zvavajairira izvi tizviregere, toda kushanda pamwe chete nehurumende.
Kune vamwe madzimai vechidiki vakateerera, zvii zvamungavakurudzirewo?
Kune madzimai akateerera echidiki, chandanyanyokuvakurudzira ndezvekuti kana uchinge uri munhu wechikadzi unofanira kuwana zvekuzvishandira uchiita zvinhu zvako zviri straight zvakaringana, usaite cut hazvifambi. Ukaita zvinhu zvako zviri straight unokwanisa kucalculateawo maprofits ako zvichinyatsoenderana, unyatsoona kuti gore rino iri iye zvinoi zvandakuita ndasvika pakati, gore rinouya ndenge ndakuendawo pamusoro.
Makafunga sei kupinda zvemabhizinisi?
Ini zvemabhizinisi izvi ndezvemumba medu. Kare kare mai vangu ini vaitengesa zvemadhoiri, saka zvinhu izvi zviri matiri takakura tichingotengesa. Saka zvinhu zvekuti tinoda zvikuru, asi but maobstacles atiri kuwana mazuva ano kubhengi hatisi kuwana mari, tikutenga mari pane mumwe musika waparutivi, zvokuti iye zvino izvi zviri kutinetsa zvisingaite ndi zviri kutishungurudza. Maprofit margins acho ni tikuona mashoma, saka ndiyo obstacle yakanyanya iri kunyanyotinetsa mazuva ano. But tichida kukurudzira nyika yedu pamwe chete, tichishanda pamwe chete naye hurumende yavamunangagwa, chida kuti nyika yedu idzokere payakamhenge iri.
Dai maiwana mukana wokutaura naivo vamunangagwa, makamirira madzimai maiva tichi
vamunangagwa ndangoti vamunangagwa ndiri kuda forex ini, toiwana seiko dhora iri ranetsa kuti tifambe? Vamunangagwa isiri kuda zvekushanda unongoziva mashandire dai emazimbabwens aya, toda kusevenza zvisingatomboiti. But forex yatinetsa Mavela, sashaya toita sei? Ndiyo main stumbling block yatiri kuwana.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu.
Waita zvako Mavelas, wazviita.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Mavelas. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemira achiti pachirongwa upenyu hwedu.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa danho rakatorwa nehurumende rekuwanisa madzishe dzimotokari, iro rakonzera mutauro mumapoka akasiyana-siyana evanhu. mukuziya nezvenyaya iyi taita hurukuro nava Kingston Jambau vesangano reZimbabwe Human Rights Organization riri kuUnited Kingdom. Tinogamuchirai nemufaro pachirongwa vaJambau. VaJambau, tinonzwa vakawanda vari kuchema nenyaya yekuti madzishe sei akapiwa dzimotokari nehurumende ipo paine zvakawanda zvinoda kugadziriswa. Imiwo muri mumwe wevanhu vari kupokana nedanho rakatorwa nehurumende, sei muri kunyunyuta?
Zvakaitika iwo svondo rino ratiri rineiri rakaenda mutungamiri wenyika kugweru achinopa machief motokari. Iyo nyika yakaminama zvikuru zvakaita zvasvakaita izvozvi. Zvipatara zvangu inzvimbo yekuenda kunofira mazvona. Saka zvinoratidza izvo kuti ivo vari kutarisa kwavanowana mavhoti kunova kumaruva vachiita kuti vabatsirwe nemachifa vari kupa dzimotokarai. Saka kuti isusu titarisire kuti pachaita zvimwe, handifungi.
Handisati ndambonzwa vanhu vachichema kuti nhengo dzeparamende kana maMP vapiwa dzimotokari. Mochema nenyaya yekuti madzisha apuwa dzimotokari, asi madzisha ari kungoitawo mabasa akanangana nebudiriro nekuchengetedza mitemo netsika sezviri kungoitwawo nevadare vedziparamende. Sei musiri kuchema?
Zvine musiyano wokuti bumbiro remutemo ra-2013 rinotaura kuti machiefs haafanirwi kuve ari partisan. Hurumende iri kutonga ihurumende yeZANU-PF. Saka mukaona imimi machief achipuhwa dzimotokari nehurumende yeZANU-PF, mungatarisiri here kuti imimi paite zvisvini ipapo zvokuti vanenge vasiri partisan? Zviri pachena kuti vanenge vari partisan. Zviri pachena kuti vanenge vachikisidzira vagari vemumareserva navo kuti vavhotere ZANU-PF. Zvinova zvinge zvichiitika makore esaya. Ende zvichariva zvichiitika izvozvo kusvikira vanhu vaakupuhwa mukana wakasununguka wekuvhota. Handifungi kuti mukana iwoyo unowanika gore rino 2018.
Asi munofunga here imi kuti pakauya hurumende yebato tomboti reMDC kana ringava reTransform Zimbabwe kana ndu havazoshanda nemadzishe aya sezvavari kuita nhasi kuti vari kushoropodza hurumende yeZANU-PF nekuti iri kushanda nemadzishe?
Izvozvo hazvirambiki, hazvizivikanwi. Ndofunga kuti ipapo toda kuti zvopaona tapasvika. Asi hazvirambiki nekutarisa kwatakaita politics dzedu dzekuZimbabwe, zvinhu zvinogonavo zvinoitika. Asi iko zvinezvi patiri iko zvino nehurumende iyi yava nemasoja mukati, tiri panguva yakaoma. Kwatiri kubva iko zvino kwaakure kupfuura kwatai tichibva pavanga vasitovabvisa mukambi. Saka dai tabvupfuura ipapo patira pekuti isusu tikwanise kupuhwa mukana wokuvhota, vanhu vese vapuhwa mukana wakasununguka wokuvhota, kuitira kuti maelection edu abvumwewo nedzimwe nyika. Hapasave necondition yekuti zvanzi paita kubirira pazoitwa kutyisidzirana nechikonzero chekuti machief apuhwa motokari sezvaitika ipapa. Kutopuhwa kwaitwa motokari machiefs ikoko yatove nyaya huru yekuti handifunge kuti inoenda nekukurumidza, ichange iripo.
VaJambau, tikadzosa nhoroondo kana ndangariro, tinoona kuti munguva yaSmith, muhurumende yaSmith, madzishe aingodyidzana nehurumende. Chii chakaipa kuti ishe anga adyidzana nehurumende iripo zuva iroro?
Hakuna chakaipa baba kuti vadyidzane nehurumende, asi chakaipa apa ndechichi. Sezvandambotaura zviya kuti mapriorities ehurumende yedu anofanira kuva ari akajeka, nekuti hatingati isusu machiefs unopuhwa motokari ukoko kumareserva iwo mvura iri sewage. Izvo zvikoro zvisina mabhuku, vana vechikoro vachitambura muzvikoro imomo. Zvipatara zvedu zviri nzvimbo dzekunofira.
Tasvika kumagumo echirongwa chedu, vaJambau, onekai zvenyu vateereri.
Maita basa zvikuru, tokutendai nekuteerera kwamaita.
Manga makateerera kuhurukuro yataita nava Kingston Jambau vesangano reZimbabwe Human Rights Organization vari kuBritain. Muchirongwa chedu upenyu hwedu, anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndokusiyai moka Blessing Zulu.
Tinotenda Jonga, sezvo nguva yedu yapera regaitimbotarisa musoro inawo zvakare. Vanotengesa migwagwa vanoti havasi kuzovhunduka mashoko ehurumende ekuda kuvabvisa nechisimba. Bato rinopikisa reMDC Alliance roita musangano kuEpworth mangwana. Varimi vochema-chema nekusanaya zvakanaka kwemvura. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisen.